Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera nhasi uri musi wemugovera nyamavhuvhu 4/2018. Makateerera kuStudio 7 nevhenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Ray Choto ndiri muWashington DC. Ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Hanzi Harare haipiswe, makapisa Harare, zvezvanzi chamisa hapoterwe. Zvezvanzi ite kuti chamisa hapoterwe, wochoshedzira, paunoshedzira paipai uchirohwa.
Vanhu vakawanda votaura pamusoro pekurohwa kwavari kuitwa nemasoja munzvimbo dzavanogara.
Vakauya vakomana vemauto ava nokuridze pfuti pamba pangu vari gurupu, asi vasati varidza kumba kwangu vanga vafamba chitungiza yese kubva kutema vachibva kuvachinda kwaziko kwamakoni kwachikwana pazengeza tu pamashops pauriyadzo nepachigovanyika vachiponda vanhu.
Nhasi tine hurukuro navajob sikala veMDC Alliance avo vanga vakahwanda mushure mekuridzwa kwepfuti pamba kwavo kuchitungwiza. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vanhu vakawanda vanoti muHarare hamuchina rugare sezvo vari kugara vachirohwa nekushungurudzwa nemapurisa nemashodya. Godwin Mangunja anoti panyaya inotevera.
Izvi zvakatanga nemusi wechitatu chapfuura apo vatsigiri veMDC Alliance vakaratidzira mukati meguta vachitsutsumwa nezvakabuda musarudzo. Kunyange hazvo kuratidzira uku kwakaitika mukati meguta apo masoja akapfuura akauraya vanhu vatanhatu. Masoja aya ave kupindawo mimisha inogara veruzhinji umwe anonzi ari kurwa vanhu panguva dzemanheru dzega dzega. Masoja anonzi ari kurwa vanhu kuchitungwiza Glenview, Glenora, Budiri, Iro dzivaresekwa kuwadzana nedzimwe nzvimbo. Kana mukati meguta chaimo, masoja nemapurisa vari kurwa vanhu vasina mhosva usiku hwega hwega. Studio 7 nhasi yapinda mukuwadzana nedzivaresekwa uko yataura nevamwe vakarohwa nemasoja. Vazhinji vakarohwa varamba kutaura nesu uye vacho vabvuma varamba kutaura mazita avo vachitya kuti vanogona kupinda mutsekwende. Mumwe murume anochengetedza chimwe chitoro pane imwe nzvimbo yemabhizimisi iri mukuwadzana East Constituency uyo aramba kudomwa nezita audza Studio 7 kuti akarohwa zvakaipisisa asina mhosva yaapara.
Vakauya ndifunga dzanzi maraund 11 inda ndakatomira pabasa pangu vandosenzera pafebrizer vangusvika vachitanga kundirowa ndibva ndichigara pasi ndandagara pasi vatanga kundirowa nemusana nemabatastic nezvimwe zvakaribariba zvematambo zvezvo vapedza kundirowa vabva ndichirara pasi nedumbo vatanga kundirowa futi ndakarara pasi nedumbo.
Vakimpton Poto avo vakapunyuka pairohwa vanhu nemasoja panzvimbo yemabhizimisi mumusha wekuwadzana tu vaudza Studio 7 kuti masoja nemapurisa aya akatorawo zvinhu zvevanhu.
Bhozi vakatanga kuputisa mama madhomeni akati padhoo paipai navo vavhara vamwe vanga vari piriwo panze bhozi vanhu vanga vari modha anenge fota vachingorova chete vatanga kutorawo hamena vakapanya inonzi plasm vatora lectrope yadj airidza nemafoni vanhu vachanga kurohwa mabhodha vachipwanya vachimwa mabhiyazi vapinda mukaunda vachitora mari.
Vamwe amai vasinawo kuda kudomwa nezita ravo vaudza Studio 7 kuti vakasvikirwa munzvimbo yekutandarira yavaive panguva dzekuma 11 usiku vakarohwa zvakaipisisa vachipomerwa mhosva yekuvhotera MDC Alliance pamwe nekukonzera nyonganyonga muHarare.
Hanzi Harare haipiswe, makapisa Harare, zvezvanzi chamisa hapoterwe. Zvezvanzi ite kuti chamisa hapoterwe, wochoshedzira, paunoshedzira paipai uchirohwa.
vatiwo masoja nemapurisa akavarova ainowa udoro mahara mumabhawa uye aitorera vanhu mari nembozhanhari dzavo.
Vakatora mamalura anga arimo ndobva vanwa nemari yanga yasiyiwa imo mukaunda imomo. Mukomana vaimomo maitengesa imomo makarohwa ndobva vatiza, namaneja vese vakarohwa ndobva vatiza. Vatanga kunwa mamalura ayaya, vapedza kunwa mamalura vatora mari yanga iri imomo. Zvinoti vamwe vakanonza mafoni avo chichi vaitora.
Nezuro, mutungamiri wezanu PF vaEmerson Mnangagwa, avo vakakunda musarudzo yemutungamiri wenyika, vakati kana vachinge vagadzwa semutungamiri wenyika, vachadoma komisheni nevanhu vemuno nevekunze, ichaongorora kuurayiwa kwevanhu nemasoja svondo rino, pamwe nekurova kwaari kuita vanhu zvisina tsananguro. Mutauri weMDC Alliance inotungamirwa navawosh mencube inove nhengo yeMDC Alliance vakurawo nechiwai vaudza Studio 7 kuti vari kutambira zvichemo zuva nezuva zvevanhu vari kurohwa nemasoja mumisha yakawanda muHarare, uye vanoti vamunangagwa ngavagadzirise nyaya iyi nekukasika. Mutauri wemauto vaOverson Mugwise vanoti havana zvavanoziva pamusoro penyaya iyi, asi vakurudzira veruzhinji kuti vamhangare kumapurisa kana vachinge vatadzirwa nemauto. Vati nyaya dzose dzinomhangarwa dzinoongororwa uye vanenge vapara mhosva vachirangwa. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi remapurisa panyaya iyi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Vachangosarudzwa semumiriri wezengeza West vaJob Seeker veMDC Alliance vanoti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanofanirwa kubvisa mauto ari kushungurudza vanhu kuchitungwiza. Vasikala vanoti izvi zvikasaitwa nemuvhuro vachaendesa nyaya iyi kumatare edzimhosva. Vasikala avo vanga vakahwanda vanoti mauto akaridza pfuti pamba pavo, izvo zvakaita kuti vapinde mukuhwanda.
Vakauya vakomana vemauto ava nokuridze pfuti pamba pangu vari gurupu, asi vasati varidza kumba kwangu vanga vafamba chitungwiza yese kubva kudema vachibva kuvachinda kwaziko kwamakoni kwachikwana pazengeza tu pamashops pahuriyadzo nepachigovanyika vachiponda vanhu ukoko. So vakazopedzisira nokuya kumba kwangu kunguva dzakuma 11 dzousiku dzomusi wavakauya vachibva varidze pfuti pamba pangu.
Vanhu vangada kuziva kuti izvo musati mapinda mukuhwanda makazivisa here mapurisa zvakanga zvaitika?
Hadzina kumbozivisa mapurisa nokuti vakauya pakati pousiku kuma12. Saka chakaitika ndechokuti ipapo takangoite chipatapata nemhuri, ini ndobva ndangondovanda muchimbuzi chomuvakidzani wangu, ndo mandakavata umomo. Mhuri yangu yakauya ikatorwa nemashawira emhuri yedu ndokubva vandovandiswa kwavakahwandiswa. Saka nyangwe nanhasi mhuri yangu ndakatoizivisa iri kwairi kwairi kuwana dzorora shure mokunge vachizivwa nepfuti dzangu.
Vasikara, vanhu vangada kuziva kuti izvo mainzwa sei paitumirwa mashoko paWhatsApp vanhu vachiti vasikara vaonekwa vakafa?
Hapana zvaungaita. Vanhu vakanga vazhinji vakasiyira zvikuru kuti upenyu hwangu huchakanaka here kana kuti kwete. So vazhinji pavakaona zvakaitika pamba pangu, kunyanya vavakidzani navamwe vomunharaunda mamandinogara, vakafunga kuti dzimwe nambo ndaanga ndafa. Saka ndo vanhu vakanga vachifambisa shoko iroro kuti tinofungira kuti vasikala vafa nokuti marisirwo akaitwa pfuti panapa anga ari wokuda kuuraya munhu chaipo.
Vasikala, mungatiudze kuti chii chakapa kuti mubude mukuhwanda uku?
Ndakafonerwa nevazhinji vomubato mangu vachinditumira mameseji okuti no, kana vachida kukurayai ngavakurayei, musaende vanhu vazhinji vapinda kusha kukuru muno muchitungwiza. Imi munoonekwa somunhu mukuru muno muchitungwiza, saka mukazoonekwa muri mevatungamiriri muchisiya muchipinda mukuvanda, ko vanhu vari ordinary vanozoita sei? Ipapo ndakapa kufunga kwakadzama kuti zviro kwazvo kana ini ndiri mutungamiriri anotarisirwa navanhu ndipinda mukuhwanda, ko ivo vanhu vangazoita zvakatarisa ndibude izvozvo. Ndakazvipa kufunga kwakadzamisisa chaizvo kuti handifani kuita gwara semutungamiriri ega ndibude panze kana ndichifa ngandi zvangu.
Upenyu hwenyu vasikala hwakachengetedzeka here pari zvino?
chiripo ndechekuti hapana chandichafanira nokuti ikodzero yomunhu wese womuZimbabwe kuti kana achipikisana nehurumende iripo murayiro wenyika inozi constitution inotiprotekta tose zvakare manzwa statement yandaishuwa nhasi pandaita live broadcast pafacebook page yangu ndichiti chiwenga namunangagwa budisai isai masoja enyu muchitungwiza kana vakasavabvisa nokuti kumazuva mana apfuura masoja anga achiuya muno muchitungwiza vachingoponda vanhu matownship ese omuno saka isu ini nhasi ndaishuwa statement yokuti munangagwa nachiwe isai mauto muno muchitungwiza nokuti zvaari kuita zvokuponda vanhu izvi hazi vari kutyora kodzero dzavo kana vakasadaro tiri kuenda kudare redzimhosva nomusi womubvuro kundotsvaka court interdict yokuti ami ibve muno muchitungwiza.
Avo vanga vari vaJob Scala vakakunda musarudzo yemumiriri weZengeza West. Vanga vachitaura vari parunhare vari panzvimbo yavasina kudoma. Vanhu vakasungwa vachipomerwa mhosva yekuita mhirizhonga mushure mekuratidzira kwakaitwa nechitatu vacharamba vari mutirongo zvichitevera kuraswa kwaitwa nedare chikumbiro chekuti vabviswe muusungwa. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura neStudio 7, rimwe remagweta eZimbabwe Lawyers for Human Rights, vari kumirira vasungwa ava, vaGift Mtisi, vati chikumbiro chavo chekuti vashanu vevasungwa ava vabudiswe muusungwa charaswa.
Mutongi wedu anzi Vitorini vatipa mukana wekuti tiite chikumbiro chedu chekuti vasungwa vasaiswa paremand. Asi tapedza kuchikumbiro chedu, mutongi abva ati vanhu ngavaiswe paremand, chikumbiro chedu charaswa.
VaMtisi vatiwo mushure mekuraswa kwechikumbiro ichi vazokumbirawo dare zvakare kuti vasungwa ava vatongwe vachibva kumba. VaMtisi vati chikumbiro chavo ichi chichanzwika kumatare nemuvhuro.
Tapedza kuchikumbiro chedu, mutongi abva ati vanhu ngavaiswe paremand, chikumbiro chedu charaswa. Vaiswa paremand taapplyira bail. Bail redu, application yedu yebail yanzi iyo state yakumbira kuti iitwe nemusiwe mande. Saka tada kuzvipokana nazvo. Si mutongi angoti nekuda kwenguva ngaiyonzwika nemande. Saka neimwe yacho yanga ine vamwe 16 vari vega yabva yaiswa futi mande iyoyo.
VaMtisi vati vasungwa ava vari kumiririra vanhu vakasungwa vari pamuzinda weMDC inotungamirirwa navaNelson Chamisa paMorgan Tsvangirai House. Vativo mumwe vasungwa ava uyo ari kumirirwa negweta rake akasungwa ari kumatare edzimhosva uko kwakanga kusina vanhu vairatidzira. Vasungwa ava vakawanikwa vaine mhosva yavari kupomerwa vanogona kukandwa mujeri kwemakore gumi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Mumiriri weAfrican Union muAmerica, amai Arikana Chihombori kwao, vanoti sangano ravo rakabatana nebazi rezvekudyidzana neAfrica muhurumende yeAmerica mukuronga musangano weAfrican Diaspora Young Leaders Summit uyo wakaitirwa muWashington DC nezuro. Musangano uyu wakapindwawo nechimwe chizvarwa cheZimbabwe vaNSU Masube, avo vaudza Marvelous Mhlanganya uye weStudio 7 kuti misangano yakadai yakakosha zvikuru.
Tauya panapa takokwa neAfrican Union, takokwa naambasada veAfrican Union to the United States, Dr. Arikana Chihombori, vanovawo chizvarwa cheZimbabwe. Takokwa kuti tizosangana nemafellows eYali, Young African Leaders Mandela Fellowship Program, kuti vasangane nezvizvarwa zvemuAfrica zvinogara muno muAmerica. Kuti vasanganise maideas, nokuti kune vanhu vakawanda vemuAfrica vanogara muno muAmerica vanoda kuita change kumba asi havasi on the ground. So the idea of this summit is kuti ikwanise kuconnecta vanhu vari on the ground kumba nevanhu vari kuno kuAmerica vane access to resources, access to funding, access to organizations that are willing to work in Africa. So, but most importantly, mukana wekuti vana vechidiki vezvizvarwa zvemuAfrica, whether vokugara kuAfrica kana kuti rugara muno muAmerica, uwane mukana wekusangana pamwe chete, mushare maideas, uyezve tibatsirane kuti chii chatinokwanisa kuita kuti nyika dzedu dzibudirire. Chii chatinokwanisa kuita kuti mhuri dzedu dzibudirire? Chii chatinokwanisa kuita kuti isusu individually sevechidiki tibudirire? Nekuti mikana iriko kunzewo kwa asi tinofanira kuva nestrategy neplan uye tinofanira kunge takabatana kugadzirisa upenyu.
Ungatiwe wadzidzei pamusangano wenhasi zvingatorwawo nevamwe varikubva sekuzimbabwe tanzokwapa nevamwe vekuzimbabwe zvavanganopa kurova.
Chikuru chandadzidza ndechekuti vanhu vechidiki vakawanda vane chido chekuita mabasa akawanda, you know, kungava kuma non-profits, kungava vane small businesses, kungava you know, vari mupolitics, kungava vanoita zvearts, vanoita zvemusic, vanoita zvedancing, vanhu vakawanda vane matarenda, vane chipo. Asi chakakosha ndechekuti munhu nemunhu ane tarenda ari kutsvaga kuti tarenda rake rinokwanisa kurealizwa sei kuti akwanise kuva anokwanisa kuzvibatsira. So pabuda kuru sei the need yekuti unofanira kuudza vanhu kuonekera kuti unoita nezvei.
Avo vanga vari vaAnesu Masube vachitaura vari parunhare naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 7270 ne 13630 shortwave uye na 7 p.m. mazuva ose pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6040 ne 15460 pa shortwave. Musakanganwe live talk kubva musi wemuvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 am 4930 6040 ne 15460 pa shortwave. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001 202 465 0318. Namba idzi zvakare 001 202 465 0318. Tinotepenyurawo chirongwa chedu paFacebook cheLet's Talk. Ngatikurukurei musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 p.m. kusvika 5 p.m. musi wechishanu kubva na 4:45 p.m. kusvika na 5:15 p.m. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona.
Yasvika nguva yekuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika. Mauto emumvura emuIsrael abata chikepe chekuSweden changa chakatakura vanorwira kodzero dzevanhu. Mauto aya achiti chikepe ichi chachikora mutemo. Vanhu gumi nevaviri vanobva kuSweden, Britain, Canada, France, Germany neSpain vakachengetedzwa asi vachadzoserwa kunyika dzavo. Makateerera kuStudio 7, tinoda kukuzivisa vatereri kuti Studio 7 ine chirongwa chinotarisa zvakaitika musarudzo. Chirongwa ichi chinopera nemusi wa14 Nyamavhuvhu. Teererai chirongwa ichi mangwana nenguva dza 3 p.m. kusvika na 5 p.m. pamasaisai anoti 909 a.m. 15295 ne 17820 shortwave. Tinenge tichitefenyurawo paFacebook yeVOA Shona neVOA Ndebele. Musakanganwe chirongwa chedu chemazuva ose chinotanga neShona na 7 p.m. uye Ndebele na 7:30 p.m. pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6040 ne 15460 shortwave. Tochienda kuna Marvelous Muhlanganya uye achitipa chirongwa chinotarisa zvinoitwa nevanhukadzi.
Ndino kuchingamidzai nemufaro vatereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Muhlanganya uye ndiri muWashingtoni. Nasi taita rombora kanaka, tine hurukuro nemumwe wemadzimai vechidiki vangavari imo muno muWashington DC pasi pechirongwa cheMandela Washington Fellowship icho chichangobva kupera. Regai tiende kwavari tinzwe kuti ndiani uyezve kuti zviiko zvavachange vakupakurira mamwe wemadzimai kana vachinge vadzokera kumusha.
Makadini mese, ndinoitwa Maria Malomalo, ndiri mwana wekuZimbabwe. Ndine organization inokurudzira vakadzi. Tinovadzidzisa kuti unofanira kutaura, unofanira kucontributa kudevelopment yecommunity yako. Ndaita 6 weeks ndiri muno muAmerica. Tichita inonzi Mandela Washington Fellowship. Kwatadzidza kuti kuva mutungamiriri hazvirevi kuti unofanira kunge une zita rekunzi ndi mutungamiriri nyingi, ndi head cooperation, but it's all about zvaunoita mucommunity mako and the way yaunobatsira vanhu kuti vakure, kuti vataure, kuti vablume mucommunity yako. And ndadzokera kuZimbabwe ndinoda kuramba ndichishanda nemadzimai, ndinoda kucontributa kudevelopment yenyika yangu, nokuti munhu ane masolutions eAfrica tisuma Africans, munhu ane masolutions ekuZimbabwe tisuma Zimbabweans, and vanhu vane masolutions emadzimai tisuma dzimai acho. And ndicharamba ndichishanda nemamwe maAfrican leaders vandakasangana navo kunoko kuti tive nemapolicieswo anokurudzira Africa. Pan-Africanism is very important.
Chii chamungati makadzidza iko kuno semudzimai chamunoshuvira kuti mungonopakurirawo vamwe madzimai vari kuZimbabwe nedzimwe nyika dzemuAfrica?
Kuti kuva mudzimai hazvirevi kuti unofanira kugara uri mukitchen kana kuti uchingofunga nezvemurume kana nevana vako. Kuva mudzimai zvinoreva kuti unofanira kunge une vision, unofanira une maobjectives ako eupenyu hwako, kwete kungova nemaobjectives ekuroorwa. Mukadzi anodefinewa not only by their family but my convictions are. And ndizvo zvatinofanira kuita kana tichida kuona Africa ichibudirira. Tinofanira kunge tine vakadzi vanenge vane education, vakadzi vanokwanisa kumeka madecisions anobenefita macommunities avo.
Zimbabwe yamunoda ndeipi semadzimai echidiki?
Tinoda Zimbabwe ine progress. Nokuti zvataona over the years kuti Zimbabwe is stagnant, hakuna mabasa, hakuna maopportunities akawanda for vanhu vari young, and all the time we need to look for money. Tinofanira kuita hustle, but as young women isu tinodawo Zimbabwe yekuti we can be proud of, Zimbabwe yekuti tinokwanisa kuwana mabasa tisingaendi kunotaura nevatungamiriri o nevanhu vakuru. Tinoda kukwanisa kushandisa maqualifications atinawo ekuchikoro kuti tikwanise kuadvansa. As well, tinoda Zimbabwe nerunyararo. There's nothing that's better than peace. Tinoda kuziva kuti tiri kuenda kumba kwekuti munhu wese anobatwa zvakanaka, kwekuti democracy thrives. Kuti if we are not happy about something, we can go on the streets tonodemonstrator, and that tina fear yekurohwa kana kuti yekutaurirwa zvinhu zvinotirwadza. Saka tinoda peace, tinoda democracy, tinoda mabasa, and to me on top of everything tinoda mutungamiriri watinosarudza isusu personally as madzimai.
Takatarisa madzimai ari munyika apa zvino, muri kuona vachipiwa here mukana wekuita zvamataura izvozvi?
And tikatarisa my lessons learned from ZANU PF, from my political leaders and my economic leaders, and we realize that they sometimes forget the importance of women. Tinoramba tine tariro, and that is all that we can hold on to at the moment.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Asi muchikamu chedu cheOur Lives, upenyu hwedu, Jonga Kandemiri aita hurukuro nemunyori mukuru weZimbabwe Industrial Revolution Workers Federation vaPASCO chakanetsa.
Tiri kutarisira kuti kana sarudzo dzabuda zvakanaka, anenge auya sezvo tisiri veparty politics, tinonomuona kuti shamari tine nyaya iri pano yokuti vashandi vanofanira kuridza muridzo vachienda kumabasa vachidzokera kudzimba dzavo. Tichataura neimwe nyaya yatikanga tanyora gore rakapera. Takanyora tichiti Patterson job evaluation munyika muno iri kuuraya vashandi ichipembedza vashandiro. Saka inyaya itori mukati mehurumende yaivepo, anenge auya ari minister anezangapo welabor. Nyaya iyoyoyo iri kuenda mberi. Tinoda kuti Patterson job evaluation ibiswe munyika muno. Pane zvimwe zvatatarisa sema observers isusu. Pane makomishini maviri asimo muconstitution ya 2013. Tine planning commission haipo. Tine public accountability commission hapana. Kureva kuti hupfumi hausati hwanyatsa kutariswa ne vose vane chekuita neupfumi hwenyika. Ipapo tichakumbirisa kuti pagadziriswe kuti vashandi vave vanoziva kuti zvavari kuita, zvavari kuwana pakambani zviri kuburitsa chii. Tine inonzi gross and net profit. Saka kana iri gross profit inofanira kubhadhara zvikwereti, posara net. Net iyoyo mushandi opuwa pei maerano nebasa nemhuri yake, zvowedzerwa neatinoti remuneration coupled with, takutiregereta kutaura chirungu, coupled with productivity sharing system. Productivity sharing system.
Touya ipapo zvakare tinoona kuti vashandi vakawanda vakamiswa mabasa vasina kunge vachizopiwa mihoro yavo nemari dzimwe. Zvii zvamungataura imi sesangano rokumirira vashandi kuhurumende inenge ichiuya?
Vakandemere, ndiregererei, ndichaita semunhu akutaura mazita evanhu pano. Asi dzimwe dzenguva pane panonzi taurai zviripo. Pana apa tine judgment yakaburitswa 2015 ichimiririrwa neve opposition. Mazvinzwisisa? Mutongi mukuru weSupreme Court vaive vachidya usiku. Judgment iyoyo yakarwadzisa, nanhasi iri kurwadzisa. Judgment iyoyo ndo yakati vanhu vakanga vagara makore 40 pabasa vanopuwa 3 months voenda kumusha. Saka zvatikaita isu sesangano reZimbabwe Industrial Revolution Workers Federation, panguva iyoyo takanyorera kuna aive mutungamiri panguva iyoyo vachinzi va Robert Mugabe, tikati judgment yaita go against the spirit and letter of the worker orientated policies of the sitting government. Itai kuti itwe reverse like yesterday. Saka vari mushishiro kuda kugadzirisa, tinotenda judgment iyo yazoburitswa nawa marava. Tinayo remangwana ravashandi, tomboti taurei nezvatikanzwa tese veopposition nevezanupf vacho vari mupawa. Tinovimba kuti musi wa 24 November tiri kunational sports stadium 2017. Zvakanzi izvo nevamwe vari kukukwidzawo vamunangagwanana achamisa, taive tese ikoko, nesuwo taive tese, nanamai mujuru taive navo. Zvakanzi hatichisiyai zvepolitics tichitarisa zveupfumi. Saka isu takatarisira kuti makambani achivhurwa, bhengi redu renasa iri zvedzimba ngarimbomira, ngai mari yedu ngaiende kuvhura makambani, ibhengi redu. Saka bhengi iroro nderevashandi nevashandirwi. Saka bhengi iroro tichada kuti tiritarisise kushanda kwaro zvichiteedza kuti chii chinenge chichiwanikwa nevashandi chinoita kuti vashandi nemhuri dzavo vagare vakasununguka.
Ndatenda zvikuru baba, onekai zvenyu vateereri nevatariri.
Tatenda vateereri, titsigireiwo takamirira kuno.
Manzwa kubva kuna vachakanetsa, munyori mukuru wesangano reZiruafi. Vashandi vari kutarisirwo zvitsva muhurumende itsva inenge ichiuya. Zita ndini Jonga Kandemiri, ndakamirira Studio 7 muHarare. Tinotenda.
Vakuru vakataura kuti chisingapere chinoshura. Zvechokwadiwo, chirongwa chedu chasvika kumagumo, asi regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Vanhu vakawanda vataura pamusoro pekurohwa kwavari kuitwa nemauto pamwe nemapurisa munzvimbo dzavanogara. manzwawo hurukuro yataita na vajobs kala avo vakanga vapinda mukuhwanda mushure mekuridzirwa pfuti nemauto nemasoja pamba pavo. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Anokuoneka ine mufaro ari muWashington DC, ndini Rachel To.